vachitaura nevatori venhau pamusangano waitwa mamutare vamugwadi vati BVR ichapa kuti sarudzo dzegore rinouya dzive nemutauro sezvo vakawanda vari kunyunyuta nechirongwa cheBVR vati komisheni yavo yatambira zvichemo zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa neZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Mwa atiri kuona angangoitika ndekuti kune vamwe vakutopa zvichemo kuZimbabwe Human Rights Commission vachitaridza ivo kuti pavari kunonyoresa pabvri vari kusungirwa kuti vataridze nhamba dzemaregistration certificate avo aya kune mamwe mapolitical parties. Saka izvozvi zvokuti vanzi kana varegista powana umwe asingashandiri ZEC asi akamiririra political party achibvunza kuti dzipe tione ningi registration certificate yake yako. Zviri kuvavhundusa, zvinovatyisa kuti hazvizotarirwe here kuti vaonekwe kunzi vanenge vavhota sei. Vamwe vakapa zvichemo zvokuti vakatotaurirwa kunzi mafingerprints amuri kuisa aya handiwo anoita kuti tizoziva kuti uyu wavhota apa ndiani uye wavhota sei.
Vamugwadi vati zviri kuitwa nemadzishe nemasabhuku zvekubvunza vanhu maserial numbers avanopiwa kana vanyoresa zviri kunze kwemutemo.
Pana kuitwa zvekuti veZEC chekutanga dai vaisatendera vezvematongerwo enyika kuti vange varipo vachiita ndafiye nemaprocess eregistration vasabvunze vanhu kuti vabudise maregistration voters registration certificate avo. Ndozvokutanga chatinofunga kuti chinoda kuti chiitwe chicho. Chechipiri, ZEC inofanira kunge ichipa dzidziso yatinoti education iya kuvanhu pamwe chete nesu, nokuti ndorimwe basa redu reZimbabwe Human Rights Commission iroro rokuita bring awareness yevanhu kumaraisa avo. Vanhu vanoda ruzivo rudzidziso irworwo rwokuti aiwa nyange munhu akabvunza kuti ino setingeti yako yakamira sei hazvinei nezvausazoita uchivhota, hazvina kana connection, nokuti paunovhota paya hausungurwi kunzi unyore nhamba yevoters registration certificate yako. Iwo unongonoisa x yako pamunhu waunoda kuti asarudzwe, waunoda kuti azokumiririra whether mungava muparliament council kana kupresident.
Vamugwadi vati dambudziko ravanaro nderevashandi vashoma vekomisheni yavo kuti vakwanise kuita mabasa avo nemazvo. Vamugwadi vakurudzira zvakare vanonyoresa kuvhota kuti vasatyisidzirwe nevanhu kana mapato zvematongerwo enyika pavanenge vachiita basa ravo.
Anoziva kuti iwe ndiwani wavhota sei, avhota akadai ndiani. Ruzivo kana rudzidziso runofanira kuti rwusvike kuvanhu irworwo. Saka ndinofunga kuti nezvatiri kuzobuda nazvo pano tichaona kuti even tisina yedu kapasiti yakanyanya kudai, tine ushoma hwakanyanyisa. Tipinde mukati muvanhu tichibatsirana neZEC kupa ruzivo irworwo kune veruzhinji kuti vasazochi zvavo. Vanouya vachingotaura kudaro vamwe ndozvavanoita kuvhundusira kakuya, asi toda kuvataura kuti vari kuvhundusira ivavo hazvina kusiyana nezizi rakazoonekwa neshiri iya inonzi nengure kuti harina nyanga. Hazvina kana zvimwe chete zvazvinoita kwavari.
Munyori mukuru weMDC vaDouglas Mwanzora avo vataurawo pamusangano uyu vativo zvichemo zvinobuda panguva yekuvhota kana pakunyoresa kuvhota zvekutyorwa kwekodzero dzevanhu hazvifanirwi kuongororwa nemapurisa asi nesangano reZimbabwe Human Rights Commission.
Dambudziko ratinaro panyaya yezvese Zimbabwe Election Commission pamwe chete neZimbabwe Human Rights Commission mutemo wakadzikwa nehurumende. Mutemo uyu ndewekuti kana paitika mhirizhonga zvinotariswa naani? Pabumbiro remutemo zvinofanira kutariswa neZimbabwe Human Rights Commission, but vari kuti ivo zvinofanira kutariswa nemapurisa. Isu tiri kuti mapurisa kubva kuna 2008 ndo vairova vanhu, vaibatsira kurova vanhu. Saka independence yeZimbabwe Election Commission Human Rights Commission. Inoreva kuti ma commissioners acho ndo anofanira kuinvestigate. Kwete kutora mapurisa kuvashandisa. Uye zvete kupokana kuti ma political parties anofanira kunga aripo panenge pachiitwa ma investigations iwayo. Nekuti ma political parties ndo vanorova vanhu. Saka tiri kuti mutemo uyoyo ngatidzokere pane constitution yatakanyora. Constitution yatakanyora inoti Zimbabwe Election Commission inofanira kunga yakazvimiririra, Zimbabwe Human Rights Commission inofanira kunga yakazvimiririra, kwete kuti inge ichibatana nemapurisa.
Vamwenzura vati VEC inosungirwa kugadziriswa sezvo izere vasori vechiuto uye mapurisa asi ichifanirwa kunge yakazvimirira yoga.
Right, and to be neutral even. Asi chiripo ndechekuti pavanga vachitaura paya paya vataurayo vakati vakanyora presentation yavo vasati vanhu zvatati chitaura. Kune zvizhinji zvavari kuwirirana nesu, kune zvizhinjiwo zvatowirirana nawo, asi patinopokana nawo ndepekuti kana mutemo weconstitution uchiti zvinoitwa neHuman Rights Commission, mutemo usiri constitution uchiti zvinoitwa nepolisi, mitemo iyoyo ikapesana constitution neumwe mutemo, tine mutemo wekuti constitution ndiyo inotora precedence. Saka nyaya iripo ndeyekuti kuti kuve neindependence kunofanira kuitwa neZimbabwe Human Rights Commission, kunofanira kuitwa neZimbabwe Election Commission. Tichiti zvakare, mukati nemacommissions imomo hamufaniri kunge mune masoja, hamufaniri kunge mune mapurisa, hamufaniri kunge mune maCIO. Tiri kuona isusu kuti kuZimbabwe Election Commission musecretariat mao mune maCIO, mune mapurisa, mune masoja. Tiri kuti izvozvo ngazvibviswe, muve nevanhu vasina zvakakwakarerekera. Tichakuziva iko zvinezvi, takatarisa zvakataurwa navachiwenga nezuro kuti masoja vakuru vavo vatori nebato ravanoda kuti rikunde musarudzo. Saka vanhu vakadaro havasi fair.
Mushandi weZEC vangoni kundidzora vatiwo mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kuremekedza mitemo yekuzvibata yakabvumiranwa kuitira kuti vasaite zvinokonzera nyonganyonga. Musangano uyu wanga uri wekupangana mazano munyaya dzesarudzo uye wapindwawo nemasangano anoti Malawi Human Rights Commission pamwe neSouth African Human Rights Commission. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.